WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedze zvidhinha dzinenge ma 4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma 3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari maturus. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko.
Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo Cyclone Idai muna 2019.
Sangano reNGNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013, iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council.
Vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashani emvura kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vakafa, vamwe vakatsakatika, uye dzimba dzakawanda nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wekuchimanimani vaPardon Maguta.
Tapinda zvakare mumwaka wemvura, vanhu vakasangana netsaona yedutu mupengo Idai vakasara vasina pekugara. Vese vakamuvhiwa. Ndingati chikwata chokupedzisira chakatakurwa vamuchimanimani Ward 15 vachienda kubumba kune inonzi West End Farm. Kana kuti mazuva ano yakonzi runyararo nzvimbo yavakava kugara iyoyo.
Vanhu ava vanga vave nemakore anodarika maviri vachigara mumatende. Kwavari kuendeswa uku kwakavakwa here kana kuti vari kutotanga kuenda ivo kuti vanotanga kugadzira musasa?
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedze zvidhinha dzinenge ma 4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma 3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma 2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko. Zvizhinji asati zvayatsva zvokuperera, asi pokusvika vachipinda pamaziro nekuzoka tiri kuita, vanhu vese vakaenda ukoko vakakwanisa kupuwa pekugara vari mudzimba. Zvasiyana nekubva nemagariro anga vakaita uno kuvari mumatende. Mamwe matende anga atotsakara, anga autotyisa kugara. Saka tingati ndo mamiriro azvakaita panyaya yemagariro ekwavari.
Dutu mupengo iri nemafashamu emvura aya kana kuti Cyclone Idai raka paradza zvivakwa zvakawanda mu Manicalandum zvagadziriswa here kusvika pari zvino vamaguta
zvivakwa zvakadai nemazambuko ne ndo mabridge ne maroads akanga aparadzwa padutu mupengo edai mukoma zulu ndingati zvizhinji zvacho zvange kuti rongekenyi a person can safely travel from Chimaniman kusvika paWengezi mabridge yese ipapo akadzorerwa zvanaka then from Joppa kwenda kukopa ipapo pakatoiswa tara zvakuendeka mabridge anga ari papo akabatanidzwa akanga arohwawo madiki akanga aripo then tine mabridge maviri tripa kopa ipapo one raibatanidza kopa nemutsvangwa rakanga rakatsvairwa
asi kwavari kuendeswa uku vanga vakwanisa here kuti varime zvekuti vangakwanisawo kurarama
planya yekurima kunzvimbo yari kuenda ithink ndopachaita challenge because there is very little time pane nguva pfupi yokuti vagadzirire kurima mvura yakunaya saka zvimwe zvacho pamwe zvichatinetsei kuti vakwanise kuwana goro rakagwinya tisingazivi kana paine vanobatsira vemaNGO kana kuti hurumende vachaita kuti vange vachikwanisawo kuti pavanoda kurima pacho pagadzirwewo nenguva vakwanisewo kusima vabatane nevamwe
sei zvakakosha izvozvo
towanewo goro rokuti patinenge tava muna 2022 zvinge zviri nani vanozobatsirwa sevane pokutangira saka ndingati ndo mamwe machallenges atinenge aripo handi nezvimwewo maybe zvakadai nemvurawo nezvimwewo mvura dzekumwawo and stuff like that nokuti tinondozwawo kuti mvura yekumwa inenge iri kuwanikwa panzvimbo dzakati titaranganei haisi mudhuze nemudhuze saka vamwe vanenge vachitifambewo kadistance kakati rebei kufambira mvura dzekushandisa mudzimba
mumwe mugari wekuchimanimani vapadyo nemaguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7 Zuro urumende yakapomera varaidzi mhosva yokuvhiringa zvedzidzo nekuramba kwavo kunyoresa bvunzo vana vechikoro vanofanirwa kunyora bvunzo dzeall level neA level bvunzo idzi dzinotarisirwa kutanga nhasi asi mamwe masangano anomirira varaidzi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe Zimbabwe National Teachers Union ne Educators Union of Zimbabwe vazivisa kuti nengo dzavo hadzisi kuzonyoresa bvunzo idzi kana hurumende isingavabhadhari kuita basa iri rimwe sangano rinomirira varairidzi ava reZimbabwe Teachers Union ZIMTA rati risapinda mumusangano nehurumende rigoona kana richanyoresa bvunzo idzi asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council richiti kanzuru iyi inorwira zvido zvehurumende kwete zvevashandi munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kanzuru yeNJNC haisi pamutemo kana takatarisa bumbiro remutemo ra2013 vachere vanoti chimwe chiri kushorwa nesangano ravo ndechekuti vamwe vamiriri vevashandi havana kushedzwa kumusangano uyu kunyange hazvo vachimirira vashandi hatina kukwanisa kubata vamiriri vehurumende kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi uye mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo
hurumende yazvanga ichadanzira musangano weNJNC uko kuchaitwa hurukuro dzine maerero nemaringe nezvakasiyana-siyana zvinobata vashandi zvinosanganisira nyaya yemuhuro tinoona kuti kudanzirwa kwaita musangano weNJNC inyaya yekuti isu tiri kuramwa mabasa uye wazviona kuti zveshuwa zviri kukanganisa saka vari kuda kuzama kuda kunge vachidanzira musangano uyu uyo unowaisuwa tisiri kupinda nekuti hausi pa bumbiro remutemo NJNC meeting iyoyo nekuti uri kuita kuti vamwe vanga vasiri pamukati mehurukuro idzodzo izvo tichiti bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese anomirira vashandi anofanira kunge ari pakati pehurukuro idzodzo
nhengo dzesangano renyu dzinotii
tawanika tishange tishibata wa shandi wala ilizi wedu mnengo zedu nzirikunze kwe nziri umati imana enyika chazibata panarembosha tishibunza kuti zizo antasira kunge zinge shekuru urwa wata ura iyo zilipache na wose kuti tirikuta asira kuti kunge kushikuru urwa nyayemu uro izo lero wepang 540 United States dollars kunge wa shandi wange wa chitambira mari iyo yoshienda mberi tikabunza shikari kuti kana izo zusi kange sina kunge zazo itika chisha munenge mchida kuti tizo ita isu wakata shishua isu tilipangwe kura mwa mabasa asitukona uti zinogona sisiri kunyaso nzikati chazo nato pinda muri mstriti jitama protest tazo bata ozekare awa rimu katime NJNC paru narimboja isu sanga rurumira wara iliziwe kumaru warama wakamete droti ya zinye nuzimbabwe chatikati kama zanisi kuti bata wabata hangu ashida wasati wawane agenda ya meeting iliko uso ndronore iyo ili meeting iliko inese kuita neze wa shanti
saka sangano renyu Richard Asei nenya ya iyi
taona kuti NJNC yungwe itukwa kuda kuti panguwa ino kuda kuda kunyoroweza nguwa ino yekuti tiripakura kwa mambasa kunzi kune urukuro zilipikwa asikusina chinobuda ukoko nekuti tikaona kuti warukuda kono mirira mu NJC kudirewa ashandi farukuta awasati wane agenda saka zunorewa kuti apana chiedza chirimberi mairano neizozo sino isute ne urukuro za taita taona kuti kana pasina gadziriso dziripo panyaya muhoro iyi yekudzosera muhoro yedu pa 540 US dollars tiri kuzoita dano riri kubva kuma kunhengo dzedu iro ravatipa rekuti zvokura mwa mabasa izvi kana zvisina kunzwisika isu tichazenge taakupinda mumastrits tichiita kudemonstrata chaiko kuti nyaya yedu yemuhuro inge ichinge ichidzorerwa payaiwa iri kuita kuti vashandi tinge tichikwanisa kutenga vashandi tinge tichikwanisawo kubata mari inova mari iri kushanda muekonomi yedu inova mari iri muunited states dollars iyoyo iri pamari inokwana
Vachere chikonzero chaicho chesangano renyu chekusapindawo mumusangano weNJNC uyu ndechei
sangano reNJNC ririkushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013 iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo uye sangano iri hatingati isusu tiri kuona kurukura nhau yenyaya dzemuhoro yevashandi tiri musangano riri kunze kwemutemo iro ra gadzirwa uye radomwa vanhu vanenge vachipinda musangano iroro naimployer wedu haungati uri kuona kurukura iwe wadomwa na employer kuti ndiwe unofanira kungochigara murukuro idzodzo panzvimbo yekunge uchinge wadomwa nevashandi vaunomiririra saka riri kungoitwa kuda kuzadzikisa zvido zvaemployer kwete kuda kuzadzikisa zvido zvevashandi saka isu tiri kuti sangano iroro hatipinde uye hatikwanisi kunge tichiparticipata pazvinhu zviri kunze kwemutemo
avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vari kutarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vasimon kayamoyo kumarinda eheroes eka muHarare vamoyo vaive mutauriri webato rezanu pf uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika urongwa hwakadzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dzana mangwanani ano tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi zimlive.com inoti mitundu yevanhu vashanu vemhuri imwe chete yawanikwa mumakomo emavhuradona mumashonaland central mapurisa anoti mitumbi yawanikwa ndeyevanhu vakuru vaviri vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye umwe ane makore makumi maviri nemapfumbamwe mapurisa azivisa wokuti vana vatatu vane makore manomwe mashanu ne umwe ane gore rimwe chete vange vari vamwe vepafi vawanikwa bazi rezvamamiriro ekunze Environmental Management Agency rinoti Zimbabwe ichange yamisa kushandiswa kwemaplastic bags muZimbabwe mumwedzi wazvita 2022 muChronicle Kanzuru yecholocho Rural District Council iri kupomerwa mhosva yekutengesa nzou nemutengo uri pasi 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 pechirongwa chehurumende nzvimbo dziri munharaunda inogara nzou dzakapiwa mvumo yekutengesa nzou asi zviri kunzi nzou dziri kutengeswa nemari iri pasi pasi izvo zvava kukonzera kushorwa kwekanzuru yecholocho. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamakaro Studio 7 idonzi tabu nye ndi na inasi nye kungo chuo nye kumila umu juanu esanpio wasata ora pa Studio 7 kosa nita ora nyeno mazoni tuku guazi opa tomu wano nita rasina basa safa nukutu kwa imunu oti kwa hii pambeni education mangano wani madigri vasina mabasa uye wangu wano ti hee istora manu kutengesa ntengesa jujipuwa mabonde kukandika da tinga mota ni mabondi aa nga wata uri ZBC basi ya New Studio 7 tano tino da kutawura so msangano nenda mbeiru
nda poda msaida wa utifatira wabu tinopone na warumeka tinopone na ngembeida ma gambling bora saka msaida ngopina mnyingo fatira una uchikombezi unototo fange nzara kwa akuna kana mvura ino naya kuna kwa kauma saka wato sara pando pa bora potire kirele uba bora potipo pona na po makama na rupera kufara ize Beijing imi msako pona mune maru zakatire bei zatina maru zakatire bei tuto pona ke Beijing ndio kambo ya tuto pona ndio na ye itire kirele uta pota
magadiku wa shamararu pa studio watino fara ndino shamisika ndi chinzi wa wani wezani kujuwado tuchemiro utara pa studio wakanga nwele kuzatiko pa studio pa wae mborambizi wa kutira kana studio kana kudakutara zvaro kuitesh yaita nambizo asi wada kuchemera tera pa studio ndiana kambotera pa ZBC MTC kana puwa mukana
makasimba here pa studio 7 yese vashamarari aiwa tinokumoresai ini ndinotaura ndini Sithole Dekesa ndiri kutaura ndiri pano pa South Africa ndinodawo kutaurawo nenyaya ya vachihwengwa na munangagwa yavari kuti nhasi uno vari kuti vano vakenyika but makore mangani vari mucabinet yezanu PF vachitadza kushandire nyika yakona kuti vaivake uyezve mapurasi vakatora vese nhasi uno kuti vano vakenyika nyika yavanaaka yachona ngeiri ivo varivo vakatirise nyika kusvika patiri nhasi saka isu tinoti necabinet iyi hatichaidi yezanu PF zviri nani mukomana apinde hake ndinodanidzira kuruzhinji rwezimbabwe kuti vazive kuti mukomana ngaapinde hake
ndoda kumhorosa vashamarari vateereri vose vestudio ndichiti makadini kwese kwamuri aiwa ini ndinonzi Chitube ndirimo musouth africa aiwa ndinoda kungotaura vano vezimbabwe kuti tanyadzisiwa vano vezimbabwe tanyadzisiwa nemurume uyu murume wokurepa achiuraya uyu mweya rudziko wabata murume uyu watinyadzisa kubva kumba kusina vabereki kubva kumba kusina mutemo hapana munhu unobva mumba muna baba namai unoita zvinhu zvakadai izvi zvaratidza kuti misha inokura isina mitemo vana vanozobata mabasa api mangwana nekuti kana papana baba pamba paanobva pana mai hapana munhu unobata zvinhu zvakapusa kudai pasi pezuva kubata masimba akapusa kudarika satani kudai wanyadzisa tanyadzisiwa shuwa tiri kushava pokutarisa izvezvi tine pfungwa vana vezimbabwe asi aiwa tanyara atinyadzisa murume uyu atinyadzisa shuwa ndatenda hangu musuve nezuva rakanaka vana vestudio
mamuka sei vashamari vestudio 7 nevateereri yacho ini ndinoda kutaura pamusana pamusaka pa kama biliyati neku rizano kwa kaita kuti achade kutambira Warriors. Ndinofara nazve nekuti tikada kutarisa magame osa vakatamba vaka South Africa yaitamba munhu angari mukuru mu South Africa ngane 25 years ndiye munhu angari mukuru keeper vamwe vese vai less than 25 years but tarisa matambira yakaita mopaona kwedu kwakungotamba madhara zvinhu zvava nemadhara mukati hazvichaendeki kana tozvipinza futi kune zvematonge gwenyika murungo zvoona Omega ndizvozvo chaizvo saka haindinofara nazvo ngavamborukuruta majeza timboona kuti pa next World Cup ichaitika ye 2026 vakataka kurukuruta majunior pano zvinosvika pa World Cup ye 2026 vanenge vakuma 24 23 years manje mona timu inenge yakasimba yakabalanza ngavatange kutora vadiki vadiki matimu ose ari muZimbabwe ngavatange kutsvaka vanhu vadiki vadiki kuti zvinhu zviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino vatereri tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume akauraya vanhu vaviri gore rapera akawanikwa asina mhosva Kyle Rittenhouse anoti anotsigira sangano reBlack Lives Matter. Rittenhouse uyo ane makore gumi nemasere akapfura vanhu vakanga vachiratidzira mushure mekuurawa kweumwe murume wechitema gore rapera. Vaviri vaakapfura vakafa, umwe akakuvara, asi nemusi wechishanu chapfuura ichi dare redzimhosva muguta reKenosha mudunhu reWisconsin rakamuwana asina mhosva richiti Rittenhouse wakanga achizvidzivirira. Vanhu vakaurawa naRittenhouse vakange vachiratidzira vachitsigira sangano reBlack Lives Matter avo vakange vachiratidzira mushure mekuurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema Jacob Blake. Mushure mekuwanikwa asina mhosva kwaRittenhouse kwakaita kuratidzira mumaguta mazhinji muAmerica uye kuratidzira uku kuchiri kuenderera mberi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube, kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu.
Semaonero angu nekuda kwekuti nyaya iyi yakazewa ikadecidwa nejury as opposed kuti yanga angori judge arega, ndoona sekunge conclusion yakasvikwa ipapo given ma circumstances angaripo. Ndo chokwadiwo chiripo pa case yacho. Ichokwadi kuti mukomana aitiza vanhu vaida kumurova. Tingazoda hedu kuzoongorora kuti aitizirei uye angaenderei ikoko aine pfuti. Ndofunga ve state ndo vaiagiwa kuti izvo aisafanira kunge anga aripo nekuti iye mukuburikidza nekutaura kwake anoziva uye anobvuma anotenda kuti izvo munhu afanire kuprotecta property achisandisenzesa legal force. Asi zvinosiyana siyana maonero atinyatsonzwisise kuti izvo zvatinenge tichiona isusu vari kunze nezvine zvionekwa nevanenge vari mukati vejeri, maybe evidence yacho inenge yakati siyanei or vanokwanisa kuiona supplementary evidence yatinetisingazive. Saka inotinetsei nyaya yacho nekuti America yagara iri nyika inotendera zvizvaro zvayo kuti zvive nezvombo zvakaita sepfuti dzemhando iyoyo.
Sokuona kwenyu Dr. Ncube, uye makatarisa zvakataurwa mudare, munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here uye sei muchidaro?
Nyaya iyi inotinetsei. Handikwanise kuti haina kubatwa zvakanaka, handikwanise kuti yakabatwa zvakanaka seriki. Ndofunga tiri pakati nepakati nekuti pane mamwe mashoko aitaurwa kuburikidzwa na judge anga arimo mukesi yacho anokatyamadza asingaexpect kuti izvo judge angataura zvakadaro. Asi zvinonetsa nekuda kwekuti tsika nemrao dzenyika ino dzinogononga dzakati siyane sekunzisisa kwedu semaonero edu isusu vanenge vakakura outside culture ino saka ndononge pakati nepakati maybe inyaya yekuti zvo state haina kunge yakaunza case yekuti zvo mukomana waifanira kunge ane chombo here changa nacho in the first place. I think that was the nyaengeri very very easy kuti irakidzo kuti no mukomana waifanira kunge aitendero kuti ayo ne chombo chemhando iyoyi nekuti futi yanga inayo ipfuti yekuti ndemuhondo hadzisi futi dzekuti zvo dzinongowanika pese pese.
Mutongo wakadai unogona kukwikwidzwa here kana kuti kuitwa iya inonzi appeal?
No, mutongo uyu utori final. Kana munhu achinge akwitwa nedare, state or prosecution haina nzira dzainokwanisa kuapila. Asi muri kana kuti muri dzevakafirwa, muri dzevafi, kana kuti victim akasurvivor ane mvumo yokumusua from a personal level. But otherwise sezvazviri izvi mukomana haana chiri pamutemo chaari answerable to. He is acquitted, he's free. Hapana nzira yekuti state inga apile mutongo uwo.
Dr. Ncube, vanhu vari kuratidzira mumadhorobha mazhinji muno muAmerica vanoda kuti paitwe chii pamusoro penyaya iyi?
Vanhu vari kuratidzira muunganidzo wepfungwa dzakasiyana. Chekutanga ndechekuti zvo context yakaitika incident iyi ndeyekuti zvo vanhu veBlack Lives Matter vaiprotesta kupfurwa kwakaitwa mukomana anonzi Jacob Blake. So vanhu vaitarisira kuti izvo chishuvo chavo chekuti pave nejustice for mukomana anga apfurwa anonzi Jacob Blake kuti izvo zvishuviro zvavo vakabva vazvitransfera vakazvisa munyaya iyi. And yet nyaya iyi yakati siyanei nechishuviro changa chine nenyaya yaJacob Blake. Nyaya yaJacob Blake itori nyaya iri separate in as much as ndiyo yakakonzeresa kuti pave nenyonga-nyonga yakazoita kuti mukomana uyu abve kumba kwavo kwaaigara achienda kuWisconsin kuzonopfuura vanhu ukoko. Saka vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kuratidzira hongu asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube vari parunhare kuOregon kwakare neStudio 7. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakaurirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo cyclone Idai muna 2019. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti harisusi kupinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council svondo rino. Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.